Panuga vatemba vanokumakisa pamiti yavanovhunduka tumagalaxi bozwa tichivaecha makurando etita sefumora maflows angu mukakai kirimora iwewe une godo nosaka wakapora pita pandino batari timu panika gola vanonditevera semasoja vachifora what do my baby option patashi zora timba zvinoda kazi chipase dora reserve bank tikanotora matora iron tell pano vanoona hora
vanozofananidza macheso nataso amenonganga dzakazovapa tumbasho vakutichikidzera netumamaso
inini ndotemba naishe ivo mupfuti andingatyewo ndodzemarudi vari kundirodzera mapanga sembudzi kuti ndidonesa samsoni vari kundigera bvudzi mazwana ndina fiye andichisina fiye andichisina fiye nangwe usiku kanongoridzika vakanda matombo avo ndiri kusvika hanzi kutenderera ndisi kusvika mangoma chipo changu ndiri kungopika.